Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 19/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia, umo vari kuita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo.
Zimbabwe inorangarira vaRoy Pachedu Bennett, avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica nemusi wechitatu.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia nhasi murwendo rwavo rwekuita misangano nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaMnangagwa vasvika munyika iyi mangwanani panhandare yeKenneth Kaunda International Airport vakatambirwa negurukota rezvekunze kweZambia vaJoseph Malanji. VaMalanji vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe neZambia dziri kusimbaradza kushanda dzose munyaya dzeupfumi nezvimwe. VaMnangagwa pataenda pamhepo vange vave kuita hurukuro navalungu vachitaura nezvematorero avakaita chigaro kubva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, uye nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa Mavhinga.
Zvakakosha kuti vaMnangagwa vanoenda kuZambia nedzimwe nyika. Tinoziva kuti munguva yeRhodesia vaMnangagwa pavakabudiswa mujeri vakadzoserwa kuZambia vachinzi ndokumusha kwavo. Saka kuzveukama nevamwe hazvina kuipa, kutaura hakuna kuipa, asi chatinokurudzira vaMnangagwa ndechekuti vakasire kuita zvinodiwa zvacho, kwete kungotaura nemuromo, muromo hauzarirwi nerwizi. Chinodiwa kuita kutaura kuti iko zvino mauto abuda zvachose mune zvematongerwo enyika, nekupa mhiko yekuti hakuna mhirizhonga ichaitwa, nekugadza pachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo, zvakarewo nekuona kuti mimwe mitemo yakaipa inonyonganisa musarudzo, mitemo yakaita sana posa kana aipa nemimwe yaiswa, zvakarewo nekuona kuti mapato anopikisa anosanganisira rinotungamirwa navatsvangirai nerinotungamirwa namaemujuru nerinotungamirwa naongosana moyo apuwa mikana yakaenzana nezanu PF. Mipfenyuro yeZBC paTV kana mumaredhiyo uyezve mumapepa akaita seHerald neSunday Mail ehurumende, ndo zvakakosha izvozvo. Vanhu ngavapuwe mvumo yekutaridzira murunyararo vachitaura kana kugunun'una pamusoro pezviri kuitika mukati meZimbabwe.
Asi kavamwe vari kuti vaMavhinga chimbovapai nguva vaMnangagwa vasati vane mwedzi yakati wandei vari muofisi umu?
Kwete ikoko kusaziva, nekuti vaMnangagwa vaiva navaMugabe, ndivo gurukota rakanga riri muhurumende yevaMugabe kubva muna gore ra1980 tichiona kuzvitonga kuzere kusvika nhasi uno. Kureva kuti makore makumi matatu nemanomwe apfuura vaMugabe navaMnangagwa yaiva tsika nditsikewo. Saka chiroko chinhu chitsva ndechipi? Uyezve zvizhinji zvati kutaura izvi zvekuvandudza mitemo kana kuti vanhu vapiwe mikana yakaenzana pane penyuro yeZBC kana kumapepa nawo, hazvitori kana musweri kungotaura nhasi kuti ndozvavapo zvotoitwa. Ko zvingada gore here izvo kana kuti zana remazuva kuti zvinonzi kuti mitemo ishandirwe zvoda zvinoenda mazuva? Hazvo, zvisi izvi kusaziva mutemo ikoko. Mutemo weposa kana weaipa hauna muswere kuti ubiswe, kungotaura kuti ngatidei zvakati vakomanana nevasikana muparamendi zvotoitwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vade wamavhinga vange vachitaura parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo. Mashoko aya abuda pamusangano wokuziya sarudzo wakaitwa muHarare neChina. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network neChina, Moshina Bizimus uye vari mufundisi Dr. Shingi Munyeza, vakati hurumende inofanira kusunungura vanhu kwete kuramba vari nhapwa dzehurumende kuitira kuti vanyatsovhotera vanhu vavanoda. Vamunyeza vakati vazhinji kunyanya kumamisha vanovhotera bato reZANU-PF nekuda kwokuti vane zvavanowaniswa nehurumende pachena zvakaita sembeu, zvekudya nezvimwewo, vakati vane mafungiro ekuti vanhu vanozovhotera bato iri kuti vasazosarudzwa mumisha yavanogara vachisiyiwa panowanikwa zvemahara izvi.
Vanhu vangova zvikwekwe panyaya yekuti vanongoda kuti hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi. Chiripo ndechekuti vanhu vanofanira kusvika pakuti vakwanise kuzviitira zvinhu, and then vozoita kuti hurumende itaidzwe kuti iite zvinhu zvainofanira kuita, isingaite vanhu kuti kunga vanhapwa mune zvinhu zvavanenge vachida. Saka vanhu vedu vanhapwa dzehurumende nezvainofanira kuvaitira. Isusu tiri kuti vanhu ngavamire vari vega, iyoyo hurumende ngaiempawewo vanhu kuti vazviitirewo mabasa vari vega, kwete kuti vanhu vangomirira kuti zuva nezuva, mwaka nemwaka vari kuuya kuhurumende.
Vamunyeza vakatiwo bato reMovement for Democratic Change rinofanirwa kubuda pachena kuti zvii zvichaitika nekurwara kwemutungamiriri wavo vaMorgan Tsvangirai, sezvo zvoita kuti vamwe vavhoti varase tariro yekunonyoresa kunovhota, vachiti pane vari kutarisira kukwikwidza semutungamiriri wenyika hapana wavanoona kuti angabudisa Zimbabwe mumatope mairi.
Kuopposition vatine tsekei nepavari yezvino. Kurwara kwemukuru wavo Morgan Tsvangirai aita basa guru muopposition imomo. Kwanetsa nenyaya yekuti achazova mutungamiriri ndiani. Inini ndinofunga kuti dai vagarisana pasi voisa process kana kuti zvinofanira kuitwa kwemwedzi ichatevera kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika iko, nekuti chatinoda ndechekuona opposition yakasimba. Opposition inokwanisa kuchallenja government iripo kuti iite zvinhu kuzvira zvakanakira vanhu. Na opposition kana ikange isina kusimba, zvinongoreva kuti tatiwane one party state. Saka iyo inofanira kusimbiswa. Chekutangisira ngaisimbiswe mutungamiriri wayo.
Vari mune zvematongerwo enyika, amai Priscilla Misairambwe Mushonga, vakati vane tarisiro yekuti vanhu vachavhota gore rino vakawanda vachifarira kuchinja kwakaita hurumende.
Voters muZimbabwe anowanzoenda kunovhota nokuti vari kufarira kana kuti pane chiitiko chinenge chaitika. Mukatarisa muna 1980 vanhu vakabuda vakanovhota vakawanda chaizvo, nokuti tatichangobva muhondo. Vanhu vane kakufara kekuti tine munhu mutsva ari kupinda. Patakatanga kuenda mamwe makore aya pasisina chakadaro chachiitika, takabva tadzika pasi. Ukanazotarisa manhamba zedu zviri kuratidza kuti ukatarisa from the late 1980s tatakuita edip yeparticipation. Ndopakatanga nyaya yekuti taiti kune chinhu chino nechirungu vota apathy, ndobva yakwira futi muna 2000 just after nyaya yeconstitution nekuuya kwakaita opposition yeMDC. Saka muchaona kuti iye zvino patiri kuenda kuelection ino, nokuti paitika chiitiko chaitika ichi, vanhu vachaenda kunovhota vakati wandei, nekuti vanhu vanonzwa manyukunyuku.
Amai Misi Airambwe Mushonga vakatiwo havasina tarisiro yekuti mutemo ine chekuita nesarudzo ichavandudzwa sezviri kutarisirwa nemapato anopikisa. Kweta uyezve vari murwiri wekodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vakati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vakabatana vanomisa vechiuto kuti vapindure munyaya dzesarudzo vachishandisa bumbiro remutemo yenyika.
Ndosaka ndati bumbiro remutemo nemutemo ndochatibatsira kuti tidzivirire kuti vechiuto vanga vachipinda nezvematongerwo emiti. Moza kuti chakaitika kuti shanduko irimo muZimbabwe itike hanga asiri matenga echiuto. Vanhu ruzhinji rwevanhu rwakaita se rwakavuya mui mastreets kuzo demonstrate. So vanhu vakabatana voita izvo zvakaita na November vachiti kwete atidi kuti vechiuto vaite sei vave maactivists nemapolitical parties zvinoitika.
Sangano resesine rinoti richange richiita misangano yekukurukura nyaya dzine chekuita nesarudzo kamwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vakwanise kukurukura nezvesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya mutsaona yechikopokopo kwevaive mubati wehomwe muMDC uye iri nhengo yeparamende ichimiririra chimanimani vaRoy Bennett nemudzimai wavo Heather. Vaviri ava vaive muchikopokopo chinonzi chakadonha kuNew Mexico State muno muAmerica nemusi wechitatu. Vachitaura neStudio 7 vanokokera nhengo dzeMDC mudare reparamende vaInnocent Gonese vati vaBennett vaida Zimbabwe zvakanyanya.
Zvinhu zvekuti vanhu vemuno muZimbabwe chikuru sei vakumanika iri vakanyanya kushandira vari kudzimbikana nekuhwadzwazvo.
Shungu dzavo dzaibva pai?
Shungu dzavo dzakasekuti muchizvarwa chemuno munyika munhu akazvarwa akakurira muno muZimbabwe angachishanda nevanhu amunhu anga asina zvekutarura ganda munhu angaida kusevenza nevana vese veZimbabwe. Chavaida ndechekuti nyika ino vanhu vese vagari vachigara zvakanaka vachidya vachidzidza vanga vasingafaniri kudzvanyirirwa uye kukanganiswa vanga paitwa nyika. Nasaka kuti zvinhu zviita uparari vanhu vatambe vatambudziki ndezvinhu zvinenge vachida kuti vaite kukadzirisa pakujoina kwavakaita misangano yeMDCT.
Mashoko aya atsinhwawo nemutauriri weMDCT kumanikaland vaTrevor Saruwaka avo vati vanhu vekuchimanimani vaivati pachedu nekuti vaishanda navo zvakanaka.
Vabeneti chandingadanga kutaura ndechekuti munhu aitoshamisa nenyaya yerudo rwangu inaro panyaya yekuti vana venyika inei vasununguka. Izvi zvandinotishamisa nyaya yekuti anga ari murungu sekuziva kwenyu asi aitonyanya kubata vanhu vatema zvakanaka kupfuura mabatirwo anoitwa nevamwe vanhu vatema. Ndosaka akazopiwa nickname yekuti pachido nevanhu vekuchimanimani mushure meunge watoona kuti ndiye munhu aitoita seivo. Saka izvozvo tinochema zvakanyanya nekurasikirwa negamba iri ranga risingatarisi ganda remunhu.
Mutauriri weZANUPF vaSimon Kaya Moyo vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nerufu rwaBennett nomudzimai wavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandawo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 ndira kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu gumi nevasere vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai gumi nemumwe chete vari varume. Mudzimai ane makore makumi masere.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandavo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
VaBennett angari munhu ane rudo, munhu anotendeka, munhu wekuti zvaanenge ataura kuti ndozvaarira kuita ndozvaanoita. Haasi munhu ainyeba, ainzvenga nzvenga, aiwedza kurova imbwa akawiga mupini. Munhu anga achida Zimbabwe nemwoyo wake wese nerudo rwake rwese. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvisingaiti. Handifungi kuti vanhu vazhinji vanoziva kuti kurasikirwa kwakaitwa naBennett kurasikirwa kwenyika kwakakurisisisa chaiko chaiko.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSeneti remuAmerica riri kuzeya bhiri remutemo rakatambirwa nedare reParamende yepasi rekuti pave nemari inogona kushandiswa nehurumende kutanga nhasi pakati peusiku. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanyora paTwitter vachiti mavhoti ebato reDemocratic Party ari kudikanwa zvakanyanya kuitira kuti hurumende yavo irambe ichishanda, asi vati zviri kudiwa nebato reDemocratic Party paurongwa hwevanhu vekunze weAmerica vanopinda munyika iyi zvichapa kuti bhiri iri ritadze kutambirwa nedare reSeneti. Izvo zvinozoita kuti hurumende ivharwe panosvika pakati peusiku hwanhasi.
Mauto eSomalia ari kushanda achibatsirwa nemauto emuAmerica abvisa muutapwa vana 32 avo vakange vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab. Gurukota rezvokuburitswa kwemashoko muSomalia vaAbdulham Oba Osman vaudza vatori venhau kuti mauto emuSomalia abatsira vana ava kubva pachikoro chiri mudunhu reMiddle Sabele. Vanhu vana vafa nechirwere chekolera muchegutu, vamwe gumu nevasere vakarakwa chirwere ichi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 ndira kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu 17 vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, 11 vari varume. Mudzimai ane makore 30, amai Laita Mungulusia, avo vanopinda chechechi Muslim, ndivo vakatanga kufa musi wa8 ndira. Zvinonzi nekuda kwechitendero chavo icho chinosungira kuti munhu anenge afa asvinwe matumbu, varume vatatu vakasvina matumbu amai Mungulusia vakazorwarawo nemudumbu, vaviri vavo vakafa. Mumwe murume akazofawo nezuro nechirwere chekorera mushure mekuendeswa kuchipatara chemuchegutu nemusi wechitatu svondo rino. VaNyamayaro vari kukurudzira vemachechi kuti vaungane panenge paine zvimbudzi nemvura uye kuti vanhu vasabhabhatidzira nemumvura.
Tinokumbira kunyanya nerazvinamato vanoitira mumasango pave nematoilets, pave nemvura yekugeza yekushandisa. Tinokumbirawo kuti vaya vano papatidza vanhu mumvura varege tsika iyoyo. Tichikumbirawo kuti vanogungano hombe vanyokusaungana nguva yakareba, vaungane nguva shomanini vaende. Manguva inoyo yakadai nekuudzira kuti vanhu vasanyakugungana vakawanda pasi pemwe chete.
VaNyamayaro vati korera yawanikwa muchegutu haina kubva kuZambia asi ndeye muchegutu, uye vanhu vachadzidziswa kuviga munhu anenge afa nekorera.
Kana paita rufu rekorera, tinokurudzira kuti vanhu vasaungane nguva yakakura. Vanhu veutano vanovacha kubatsirai kuti vanhu vanenge vafa nekorera vanovigwa zvakaita sei. Taona kuti inenge yabva mumuchegutu, haisi kuti yabva kuZambia. asino kurizira wanu futu kuti kuzambia shukini kore la nchikuti ya amu wanu hawe wakangwara mafambira wani kwa kiatu mjumbo itozi
Urumende ya kuzambia yaka zivisa kuti chirwele chekore la chateke shira munyika ii uye wanu chiuru wakarapka chirwele ichi Mugore la 2009 vanhu vanosvika mazana maviri vakarwara nekorera vamwe makumi matatu nevanomwe vakafa muchegutu ndakamirira studio 7 muchinoi ndini apa chigoriwa
Chevedzeri wemutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vanoti kuvhurwa kwekambani inogadzira fertilizer yemhando itsva kana kuti liquid fertilizers kwaMutare chinhu chinofadza zvikuru. VaMukwende vanoti kambani yekuSouth Korea iyi yakavimbisa mabasa kuvanhu vanosvika mazana maviri zvichikwira uye kupa varimi mukana wekushandisa mhando dzechizvino zvino kurima mbeswa dzavo. Tabata vaMukwende kuti tinzwe zviri kuitika paurongwa uhu.
Kuvarimi chinhu chaitika. Ndokunga technology inoona zvinongofunda chiza. Paizveda yemu yakuita climate zvive zvichiita nokusvira kuri kuitawo mafutai masaizi achi importwa kubva kune dzimwe nyika. Kuita foreign currency. Tinoda kuti kana tava nesektori yedu akureva kuti takwanisa kurima uye murimi akwanisa kuita pindi akwanisa kurimawo zvakasiyana nemutengo uri nani tizokwanisa kurimawo zvakasiyana kurimawo horticulture kuziva horticulture ndo yanga ichinyanya kupinda saka mafertilizer akaita saiwo anonyanya kushanda mafertilizer akaita sehorticulture saka zvinobatsira varimi uye kuti zvinovandudza upfumi hwavarimi yemarimiro yedu sevarimi zvinobva zvaita nyoro saka isu sevarimi zvinobva kufara zvikuru nokuti hapana kwachazodzika maprizimaprodusa prize yetu maprodusa prize aramba ari paari papapo kuenda nemaimput edu nemafetilizer nemutengo wakadeera zvinoita kuti tiwane mari yakati wandei izvi ikonomi yenyika ibudisire uyezve varimi tokwanisa kurima pakakurei kuita production yasakireaa tinonzwa kufara
tikatarisa vaMukwende mashandisirwo emafertilizer emhando yatagara tichiziva aya neuyu mutsva waakuuya uyu uri kunzi liquid uyu varimi vemuZimbabwe vari kunzwisisa here musiyano wazvo uye kuti zvinogona kushanda zvakafanana here
varimi vekuZimbabwe vakadzidza kudarika rambari nakuti mumwe muafrica aiiaita maisi yedu vanomhanya neinformation mazuva ano tava nemasms mawhatsapp nemadifferentavapo hazvitori kana zuva rimwe chete kuti vanhu vazive fertilizer inoshanda sei uye magroups awanda anotaura nezvetechnology saka tasemafamasi
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vachitaura vari parunhare vari kuZimbabwe. Yashika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitiudza zviri kutaurwa pa Facebook nepa WhatsApp.
kuita chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemuchakabvu vaRoy Bennett avo vakashaika svondo rino. Pari zvinoregai timbonzwa kubva kuna ivo muchakabvu vaRoy Bennett painterview yavakambotaura vari pano pa Studio 7.
Kumbira baba nemadzimai Zimbabwe vakatikodzera mumakwiti akapfuurana aya takamirwa pachena chena. Tese tinozviziva kwatakamira and zvinotoratidza kuti hurumende yeZANUPF haisina rudo nevanhu, haisina rudo yekuda kushanda nevamwe, haisina rudo runoruna Zimbabwe nokupinza mapolisi anopa vanhu mabasa inosumudza nyika yedu. Chikuru chandinogona kutaura ndezvekuti nhunzi haite huchi, saka zviri mumaoko mwedu. Ngatinyatsomira mira vakavhoterwa muparamendi nemumakanzura siyana nazvo, ivo vachida kutonga vachida kutibire vasiye vatongereka tione kuti vanosvika kuti. Ngatinyatsokuratidza ivo vanhu vezanupiefu apo vada. Tese tese patinogona napo ngatinyatsokuvavharavhara.
Regai tiende kune vatsigiri vedu vepafacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Hallo, makadiko tiri kusouth Africa. Vana Roy Bennett tarwadziwa chaizvo, tarwadziwa kunyange tikisapota zvanuchiefu, asi Roy Bennett aiva munhu akanakisa chaizvo. Varoy Bennett munhu akanga achisenza nevanhu zvakanaka, kunyange aiva munhu akanga ari kuopposition, asi akanga ari munhu akanga ari kusimudzira nharaunda zvakanakisa zvokuti vanhu vazhinji vakamuchema. Kunyange vezanupiefu vaimuvhotera Roy Bennett pa MP. VaBennett vaisimudzira nharaunda, vaibhadharira vana vechikoro maschool fees. Vanga vasingatarisi kuti ndikubhadharira mwana wezanupiefu kana kuti ndiwe MDC kana kuti ndiwe chii. Vaingeitwa zvinhu zvakanaka nharaunda, kunyanya kuchimanimani kuna anangaoni kuhayiwa, vaitira vanhu zvakanaka chaizvo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa basa rakaitwa navaRoy Bennett rokukurira kodzero dzevanhu munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tombodzokera zvekunhau yatanga tasiya yemunamato waitirwa vatsvangirai kumasvingo. Vatsigiri veMDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai nhasi vaungana pamasvingo Civic Center vachinamatira mutungamiriri wavo uyo ari kurwara nechirwere chegomarara. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance pamwe nevemachechi vachinamatira vatsvangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere. Vachitaura pamunamato uyu, sadzigara veMDC mudhorobha reMasvingo vamuranga Mwachanyawo vati zvavaisa mutungamiri wavo muwako waMwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake.
Haana kutisika kuti tikundikane, asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane. Saka panguva ino ndinodeclare kuti hatikundikane, ndinodeclare kuti minamato yedu ichahwikwa. Haleluya. Saka ndingati muchidzimbo mose mauya pano tinokutambirai kupreya vigil iri pano.
Mumwe wemutungamiri weMDCT ama Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaka ruponeso rwemutungamiriri wavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna Nyadenga.
Asi ndoda kutenda chiitiko chakakosha chataunganira chinova ndochoga chinotikwanisa, chinotigonesa, chinotisvisa.
Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Ivanze Zininga.
Ini ndini Tanono Kawande tiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, indodakazi kankosikazi Grace Mgabe, indodana yakhe uRussell Gorelda uthwaliswa nzima emngceleni wePlumtree lamuhla, lapho abefuna ukuchapha le mota ezinentengo ephezulu ezintathu.
Yokuthi laba bevotile amavota sipa wathathomo amachairman ezani kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela polling station. Besitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi bayekwazi ukuthi polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani.
Inhlanganiso ebuthelele inani lezahlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi abasekeli bebandla leZANU-PF bahlukuluza abangabhalisanga ukuvota. Owaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayevele elihola. Silengxoxo legqwetha lakhe umnumzana Welshman Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Indodana kankosikazi Grace Mgabe uRussell Gorelda uthwaliswa nzima emngcelweni wePlumtree lamhla, lapho abefuna ukuchapha le mota ezilentengo ephezulu ezintathu. Umnumzana Gorelda ube le mota ezintathu ezemhlobo weRolls Royce, iBentley leFerrari ezibiza amakhulu ezigidi zamadola nganye. Ubikwa ubesalelwa ukuchapha umngcele ebuzisiswa ukuthi ufuna ukuya ngaphi lalezi mota ezisegameni likanina uGrace Mgabe. Kodwa uze wavunyelwa ukuchapha wangena kwele Botswana esithi udlula esiya kwele South Africa. Owaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ulokhu elindwe ngamapholisa njalo ethola iholo ayevele elihola. Igqwetha lakhe umnumzana Welshman Ncube ongumkhokheli welinye lamacele eMDC utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Mphoko waya emthethwandaba ukuthi aphiwe imfanelo zakhe ngokugcweleyo, hatshi ukuthi kaphiwa lutho.
Indaba ama-pension sabhalela uhulumende khona ngale kwabe cabinet. Sibakhumbuza ukuthi ulamalungelo akhe ubaba uMpoko angaphansi kwesisekelo sombuso welizwe i-constitution, ngoba ungaya esigabeni sesi-102 se-constitution uzathola ukuthi yena na kubhaliwe khonapho ukuthi umuntu ade engu-president kumbe engu-vice president kumele abe le-pension elingana leholo le-vice president ongusesihlaleni ngesikhathi kubhadalwa leyo pension. Njalo kumele abe lama-allowances, abe lokunye okunjengokwe-security obuyabe kubhalwe ngaphansi kwe-Act of Parliament. Yikho-ke sabakhumbuza hayi kulamalungelo lawa.
Kodwa siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umthetho okufaka sobala ukuthi imali yona le i-pension izaphiwa owayengumongameli uMgabe, akukhulumanga ngomphoko. Manje liza kuhambisa njani khona?
Hatshi-ke khonapho uyabona-ke baba Nkosi, umthetho ka former president ama benefits lama allowance yiwo adungakabi khona. Ngichasise khona indaba ye pension ka president lo vice president, former president lo former vice president kubhaliwe already, kubhaliwe kulotshiwe constitution ukuthi pension yakhe liholo lalo obambe isikhundla soneso ngaleso sikhathi kubhaliwe. Okungabhalwanga okuthiwa ke kuzabhalwa ngaphansi kwe-act of parliament lama-regulation nama-allowances lamanye ama-benefits anjengokuthi o-holiday, o-medical aid, okokuthi uzahlala ngaphi. Yikho okungekho ku-constitution kuthiwa kuzaba ngaphansi kwe-act of parliament la ngaphansi kwama-regulations. Lawo ma-regulation okhuluma ngawo yiwo ama-regulation ke asebhala ukuthi okuka-president kuzaba yilokhu, ngoba upresident ebesilaye nguyena lo yedwa uMgabe wayengasoze azibhalele yena ukuthi ama-allowance lama-benefits akhe angaphuma esikhundleni azaba yiwadi.
Umnumzana Weshme Ncube ligqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezikhuphe imbono ehlukeneyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Roy Bennett, wayengumgcini sikhwama webandla leMDCT. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Roy Bennett ubhubhe engozini yendizamtshina yohlobo lwehelicopter edolobheni le-New Mexico kwelemelika. Imbiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala ebulenjini izolo ntambama. Owayengumphathintambo wezemfundo umnumzana David Coulthard ubhale enkundleni ye-Twitter ethi udabukile kakhulu ngokubhubha kukaBennett. Omunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uthe uBennett ngomunye wezizalwane zeZimbabwe obekade ezimisele empini yokulwela amalungelo oluntu kanye lokudinga ilizwe elilenkululeko. Abaxoxe leStudio 7 bathe ukubhubha komuntu yikulahlekelwa kwabantu bonke. Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe uBennett ubeyindoda ekhutheleyo elesibindi obezimisele ukulwela ukukhululwa kweZimbabwe. Uthe ngumuntu obengabandlululi abantu ngombala wabo.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo silahlekelwe kakhulu njengesizwe seZimbabwe, ngoba umnumzana Roy Bennett ube yindoda elesibindi ezimisele ukulwela iqiniso, ezimisele ukwenza yini ukuze aphumelelise lokhu akukholwayo yena.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi uBennett ngemva kokulwa kangaka elwela inkululeko yelizwe leZimbabwe useze wabhubha engazange abone iZimbabwe ekhululekileyo, njalo esesiyabhubha esemazweni akhatshana.
Kulusizi ukuthi umuntu ngemva kode esebenzele ilizwe elobuciko ngokulima wathutha elizweni wasesiyathuthukisa ilizwe laseZambia ngenxa yokuthi thina sisuka singabi ne-tolerance either nge-tribalism kumbeni nge-race. So mbona ngazathi khonokho kuzabonisa ilizwe ukuthi intezelo lenketabechabi eyenziwa ngurhulumende yena lowo icela ifake abantu nga. Ngoba uBennett ube ngumuntu ode esazi kakhulu ngento zobulimi ukuthi ngabana obelokhu engumuntu lapha i-agricultural industry ibizaqala.
Ohlaziya ezombangazwe ebulenjini umnumzana Alex Magayisa uthe uBennett ube ngomuntu wabantu obethandwa ngabantu akhelane labo eChimanimani. UBennett waduma kakhulu aze alelwe ngowayengumongameli uRobert Mugabe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende, kodwa wamethesa icala eliphezulu elokugenqula uhulumende i-treason. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba olufanayo. Owayengumsekeli kamphathintambo wezemfundo yaphezulu uSenator Eddington Luto Taphela kasekho. UTaphela wayengusenator webulili mamangwe kubandla le-MDC singakadatshulwa phakathi lesi sigaba elikhokhelwa umnumzana Weshman Ncube kusukela ngomnyaka ka-2006 kwaze kwaba ngomnyaka ka-2011. Umoyi wazakala kakhulu njalo kwezemfundo, njalo engumfundisi wesonto ye-Methodist. Akukaziwa ukuthi uzabekwa nini.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomkulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo olongezelelwe amalanga liqhubeka liqansa kobulawayo lapho ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lubikwe ukuthi luzaqhubeka lubhalisela ukuvota ngemva kohlelo olukhona manje kanye lokulungisisa okuningi kwalabo ababe befuna ukuguqula lapho abazavotela khona ngesikhathi bezaphiwa ixesha lokuhlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lwabazavota. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inani labantu asebebhalise ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR Blizzard selisedlula inkulungwane ezinhlanu, njalo ukubhalisa ukuvota kuzaqhubeka ngemva kwalolu hlelo emahofisini ezek wobulawayo. Ekhuluma emhlanganweni eBulawayo Club lenhlanganiso ezizimeleyo obona ngezokhetho ezek esigabeni sakobulawayo, umnumzana Innocent Ncube uncome inhlanganiso ezizimeleyo ngenhlelo abalazo zokukhuthaza abantu ukuyabhalisa ukuvota, ethi ngempela abantu bayabhalisa ukuvota ngobunengi, ethi labo abafuna ukuguqula indawo zokuvotela bazakwenza lokho ngesikhathi behlola ukuba ngempela amagama abo akhona kuluhlu lwabantu abazavota.
Ngamalanga ladlulileyo kuze kuzofika lamhla, abantu asebethe bafika ukuyarejista bayedlula i-5,000. So luhamba kuhle kakhulu ngoba ama CSOs lawa aphathisa kakhulu ukumobilize abantu.
Umnumzana Ncube ukhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota ngobunengi bengesabi amapholisa atholakala endaweni zokubhalisa ukuvota, ngoba bayabe besemsebenzini wokulondoloza ukuthula, hatshi ukuzobopha abazobhalisa ukuvota.
Abantu ngiyabakhuthaza ukuthi amapholisa kalandanga amacala. Amapholisa alande ukuzogcina imitshina ukuthi kube lokuthula futhi.
Ilunga lehoza unkosikazi Magodonga Mahlangu uthi kuyadanisa ukuba inani labantu ababhalisa ukuvota liphansi, ethi abantu bathi abasakuboni ukuqakatheka kokuvota, ethi abantu bafuna umbuso wezabelo ukuze bavote, bethi okwamanje ikudlalisa isikhathi.
Ya, inkinga le ikhona kakhulukazi ngoba isizathu sizithola nxa singena lapha sikhuluma labantu, abantu bamathebeland bathi vele uvota kubancedi ngalutho, kanti nxa sizama ukubabonisa ukuthi no, lokhu kuya-affecta into ezinjenge-development, because nxa kusetshenziswa into zama-constituencies for development purposes thina sisabalelesi, but abantu kabathakazeleli kakhulu, bakhala ngokuthi i-politics nomakaze bevote bengavotanga impilo zabo azitshintshi.
Evumelana lo Mahlangu umfundisi uShadrack Ncube we-Agape Mission osebenza ngaphansi kwenhlanganiso ye-Christian Alliance bekhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuvota, uthi bakhuthaza abazalwane ukuthi bayebhalisa ukuvota, kodwa abantu bathi lokhe bavotayo akunantuthuko abayibonayo, ethi bakhathazekile ngenani labantu eliphansi labantu ababhalisa ukuvota emandebeleni.
Thina akho into esiyenzayo njengezi Zimbabwe Christian Alliance sikhuthaza kakhulu amabandla sihamba emabandleni sikhuthaza amabishop ukuthi akhuthaze abazalwane babo ukuthi bahambe baye register kade banga register for iBVR abanengi bathi bona akwenzi bangazi baqhubeke besiya register akaze kutshintshe lutho since 1980 we are also encouraging them ukuthi kuhle ukuthi ba register in case kube le candidate yabo abayifisayo ngaleso sikhathi le candidate sisiba khona nxa bengasa register ku BVR kuzaba affecta kakhulu.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota luqhubekela phambili kobulawayo noma nje inani labantu eselibhalise ukuvota liphansi kakhulu uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe okunakho okwehlisa inani lezabelo eziza kuba lamalunga edale lephalamende kanye lemali yentuthuko etholiswa izabelo okuzabangela ukuhlanganiswa kweziqinti ukuze kudalwe isabelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Kusenjalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project iZPP ithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zihlukuluza abahlali bepulazini leHopley eHarare kanye labakuward 13 eKadoma ngokuthi balethe amaphetshana atshengisa ukuthi sebebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi belobe phansi inombolo ezikuwo. Lokhu kubikwa kuzabonisa ukuthi bavotele bani ngemva kokhetho lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bezama ukuchasisela abantu ukuthi lokhu akulasiqiniseko. Embikweni ewethule lamhla ntambama, inhlanganiso yeZPP ibaqamba ngamagama ababikwa besenza lokhu njalo ithi kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo. Ukusenjalo umnumzana Pride Mokono isiphathamandla senhlanganiso yeRural Teachers Union of Zimbabwe uthi lanxa ingxaki sezimbalwa kuhlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni ukwethuselwa kwalolu hlobo kuqhubekela phambili.
Into esiyitholayo emaphandleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi berejiste nje kulika kunxa kukhangela into ezinyabo proof of residence ngoba amazekhomisazi ebe namandla okuthi bebhalele umuntu onje munye ngamunye incwadi yokuthi uhlala ngaphi. Kodwa into esihlupha sibona esizenzakala endaweni eziningi ngokuthi laba bebevotile ama-voter slip awathathwa ngama-chairman ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela polling station. Isitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani. Ngakho bengekela uvoti kwizanu kuzakuba lokuzayenzakala. Ibona indlela ekufuna ukwethisela abantu kodwa nje indaweni eziningi abantu bakwanisa ibe-register bengahlukeki kakhulu nendaba zama-voter slip.
Kukhona yini uhulumende kumbe amabandla ezombusaze akwenzayo ukuthi aqede lokhu ukwethuselwa?
Engakhuluma ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civic society lama-NGO yizo ezizama ukuthi zifundise abantu ukuthi hhatshi akula muntu ongabakwazi ukuthi uvotele ngaphi ngoba ivoti yakho yimfihlo yakho akula muntu ozakuba kwazi lokhu. Bona ama-organization njengabo Zimrights labo iyaubona kakhulu ephambilini kokulwisana lohlelele nalokho okwenzakalayo. Amabandla ezombusazwe hhayi asikazi ukuthiwa behambile bekhuluma ngabantu iyakhula la waphilisayo betshela abantu lokhu sawabona nje ekhuluma emaphepheni kodwa emaphandleni asiboni asike zithi bake bafika bekhuthaza abantu lalo bebatshela ukuthi ukuvota khona lokhu hamba nje.
Ababalisi-ke kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela iwange sezwa abazali bekhonona besithi ababalisi sebetshona bebhalisela ukuvota njalo akusekho lokhuyana kokuthi umphathisikolo labanye besale befundisa abantwana.
Ababalisi abaningi vele abazange bethole ithuba lokuthi behambe bebhalisa abantu ukuthi bevote. Abantu wahamba nje abalutshwana bebekhona. Kodwa iningi leli esibona abantu befuna ukuyavotisa kutshengisa ukuthi uhulumende kusehlulekile ukubhadala ababalisi imali ezikwani ukuthi bephile ngazo.
Lo ngumnumzana Pride Mokono isiphathamandla seRural Teachers Union of Zimbabwe sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo umongameli Donald Trump weMelika lamuhla wenelisa umnyaka owodwa esembusweni njalo kulungiselelwa idili emzini wakhe weMar-a-Lago eFlorida kusasa kunanza ilanga agcotshwa ngalo nyakenye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi impumelelo yokudingisisa okuchiyeneyo iveza ukuthi inani labasola umbuso wakhe liyakhuphuka ngesiphangiphangi kukanti elabamsekelayo liyehla. Usanda kuhlambaza amazwe akuzwekazi le-Afrika kanye lele-Haiti njalo elemelika lilokhu licubungula ukuphatheka kwakhe ngokungekho emthethweni lele-Russia. Asizweni ingxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngalolu daba.
Ye, yeah, bengisathi mina uDonald Trump ukungena kwakhe nje kwaba nokungeneliseki kubantu abaningi. Ngoba wangena eyile politician eyayibonakala ukuthi iza nezinto eziningi efisho yena ukuthi uza lo tshintsho oluningi, kodwa lolo tshintsho lwalubonakala ukuthi luphambene nenqubo ejwayelekileyo yezepolitiki emhlabeni. Akusuye muntu omele ukuthula emhlabeni, umuntu onochuku ochukuluza abantu nje bengamenzanga lutho. Ngakho ke uma ngabe ukuthi simbuka ngempela ngempela uDonald Trump akuyena umuntu oqonde ukwakha ukuthula emhlabeni, oqonde ukwakha uxolo, oqonde ukwakha intuthuko. Simbona engumuntu ongekho kuzona zonke lezo zinto ezijwayelekileyo kwinqubo omgomo yezepolitiki yasemhlabeni.
Abanye bengathi ulenhlanhla kumbe nguphunyuka bemphethe ngoba siyananzelela ukuthi bakhona ababelokhu bemsekela kumba yenzeni nje uyasinda kulokho kudlule.
Ukuthi nguphunyuka bemphethe singathi kuyindlela emchaza kangcono kuzofika manje ngoba kuningi asekwenzile obekade kungabe sekumbizele esidlangalaleni sokuthi ehlise esihlalweni ngama-American. Kodwa kukhona futhi enye into ebalulekileyo kakhulu ngoDonald Trump. Asikaze simbone uDonald Trump umbuso we-America la kube khona abantu abaningi abarizayine kangaka ngesikhashana esincane embusweni. Esikubonileyo kuDonald Trump abantu abaningi abarizayinile ngaphansi kombuso wakhe akade besezikhundleni eziphakeme kakhulu, into engajwayelekanga ukubonakala leyo. Ngenye into ebonakalisa ukuthi wona ama-America ewodwa baningi sebebaningi abangagculiseki ngendlela abusa ngayo nalabo akade bemlandela ekuqaleni ngesikhathi engena ngoba ukurizayina kwabo kutshengisela ukuthi kuningi abangavumelani nakho noDonald Trump.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abantu abaningi bavumelana lokwethulwe inhlanganiso ye-Human Rights Watch ethi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lenyaka ngenxa yokuthi akukaguqulwa indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Ukuhlelo Zimbabwe Today sixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa kwe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu kanye lo mnumzana Khumbulani Ncube. Undlovu usungula loluda.
Ngivumelana nayo kakhulu i-Human Rights Watch. It's almost impossible ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo ngoba iZANU-PF iyakwazi noma ihleli yodwa ukuthi angeke ngobe okhetheni olukhululekileyo. Isizathu kuyukuthi yazana kuthiwa idonku ungazi ukuthi ifake ithayi ingabona umlotha liyawela phansi ligigiwe ngoba yikho lapho esikholisa khona. iZANU-PF vele iyazakala nge-history yena leyo kususela ngo-1980 kwathiwa khona amabutho awabuyele kuma-barracks ngo-80
kuvotwa uLord Somzi ethunywe vele ingendo ukuthi azoconduct ama elections bona bathiya amanye amabutho bawafake kwama civilian force phakathi kwabantu nezakhamizi pa village ukuthi ba intimidate abantu babafose ukuvotela mfiri.
Eh baba Chumu uyazwela lapha okwethulwa ngubaba uNdlovu.
Angazi kube uNdlovu lalanga amasiko nakusebenza lokuthethela uhle sebengabanye balaba abakhulu ngebhayibheli na banensuku zokugcina kuzaba la maprofita amandla. Angazi ukuthi mina bangona la maprofita edum labana abangaboni into enhle vele ongena yibo vele engqondweni zabo akunanto enhle engenzakala noma ngazi ukuthi into ngabi as long as kungathintelanga kusayidi yabo.
Yes, bona ke siloba bukhumbulani Ncube.
Ukhetho lwakhona-ke akutshengisi njengeminyakeni ukuthi singathi thina hhayi ukhetho solusondele mpela akutshengisi lutho amabandla aphikisayo asikaze siwabone ekhampeni ake ngisebulawayo mna last month angizange ngibone ama-meetings amakhampeni nganjengayo eminyakeni edlulileyo. So ukhetho lwakhona alukacani nalungicacela ukuthi kanti lukhetho oluzaba lume njani noma iZANU-PF izaziqakezela nje izidlalele ebhora lo yodwa izihlohleli Dube kutsho ukuthi mbona ingani iZANU-PF liyayazi from lakudala kudala emsakazo weZimbabwe awukaze ukhulume into kumbe izifiso zikaZulu.
Lo umnumzana Khumbulani Ncube, umnumzana Joseph Chuma kanye lo umnumzana Bhekilizwe Ndlovu kuhlelo Woza Friday lamhla selomculi wengoma zokholo uAbigail Moyembe uEzra Chisa Spanda usethulela loluda.
Abujwayelekanga ukuba nabahlabeleli abadabuka eBhinga abagcinezela ingoma zokholo. Iningi lijale ukucula ingoma eziphathelene namasiko esitongeni, kodwa ludade uthi yena ulikholwa, hikho nje cula ezokholo. Bathele nembali yakho lokucula amandlalabi amangaki.
Ngasuhlabela ngomnyaka 2001 lama-album amathathu, Mangabongwe, Makathembeka and Basking in His Glory.
Sebaningi kakhulu abaculi bengoma zokholo, wena olamadlalaja amathathu, abantu bona bawukekela njani umculo wakho njengoba-ke ucula ngolimi lwakho lwesitonga?
Ama-albhamu amathathu lawa awokuqala nelesibili abangangezela kuhle, but this one of Basking in His Glory yamukelwa kuhle ngabantu kule ngoma yesitongeni ithi Ajame, ingoma le isiwine i-award ku-Sky Metro FM Awards. It's a Tonga song and I balayo. Most of the songs we have balayo. So on Gage, it's like a loyal. That is in the good times.
Sikuhlelo Woza Friday siphethe uAbigail Moyembe esiculela ingoma zokholo kamnandi. Ingoma zakhe ziyatholakala ku-iTunes naku-YouTube, njalo ungaxhumana naye emakhasini okuzilibazisa ebulenjini iFacebook neTwitter. Dinga uthi Abigail Moyembe umsekele emlaleli, pho yena usasa yakhe ukhalela ukuthi uzathini wentombi yeBhinga.
Njengosisi wesitongeni i-future yami ngibona kakhulu ne-investa kakhulu emantombazaneni asakhulayo ezibeni zamculo emakhaya, especially ngiyafuna ukuya emazweni ngi-expose i-talent lami outside Zimbabwe internationally nje, but inhliziyo yami kakhulu ngifuna ukuthuthukisa osisi wesitongeni ukuthi nabo bekwazi ukuthi baziwe umhlaba. Ngiyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga abasekeli bami, abalaleli bonke all over the world lapho engajayele ukugcina khona. Thank you so much. Kungayisini ngabe ayikhona.
Onivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, sithi asidibaneni kusasa.
Lati siyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.